This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 9 2016. Makaterera Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe nhasi yacherechedza zuva remauto reDefence Forces Day. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachirumbidza mabasa ari kuitwa nemauto munyika pamwe nekunze kwenyika. Vechidiki vanofungidzirwa unzi ndevebato reZANU PF mudunhu reMashonaland West vanopinda nechisimba papurazi remunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda riri kutengwe mudunhu reMashonaland West. Murwiri wekodzero wakapambwa nekutsakatika vaitaidza mara vanosvitsa mwedzi gumi neminomwe vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eRio 2016 Olympics kuBrazil, uko chikwata chimamite warriors chiri kutamba neAustralia pamwe nemimwe mitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika nhasi yacherechedza zuva remagamba reDefence Forces Day. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachirumbidza mabasa ari kubatwa nemauto munyika pamwe nekunze kwenyika. Vachitaura kunhandare yeNational Sports Stadium muHarare, vaMugabe avanonzi vangotaura kwemaminitsi gumi chete, vanonzi varumbidza mauto nekuchengetedza nzvimbo dzinokosha dzemunyika, kubatsira mukuchengetedzwa kwemiganhu yenyika pamwe nekubvisa zvimbambaira zvakasara munguva yehondo yechimurenga. VaMugabe vanonzi vatendawo mauto nekusimudza mureza wenyika kumasangano akaita seUnited Nations neSADC. Zuva iri rinouya panguva iyo vakuru vemauto vari kunzi vari kutyisidzira vanoratidzira pamwe nevanoshandisa dandemutande nenharimbozha mukushambadza nezveshanduko.
ZDF Engineer Corps of the Mining.
Tinoda kupa kutenda kune veZimbabwe Defense Forces nekubvisa kwavari kuita zvimbambaira kusango, uye tiri kutendawo sangano reHalo Trust riri kubvisawo zvimbambaira kumukumbura, pamwe nehurumende yekuNorway iri kubatsirawo kubvisa zvimbambaira kubhodha reForbes.
Vagari vemuHarare vaenda kumhemberero idzi vanonzi vati dzanga dzisinganakidzi semamwe makore apfuura. Vanotengesawo zvitono dzamwoyo vanonziwo vachema-chema kuti bhizimusi nhasi ranga rakaderera. Mukuzeya nezvenyaya iyi yezuva reDefence Forces, tabata nyanzvi mune zvekuchengetedzwa kwenyika Dr. Martin Rupia, vanove Associate Professor, Institute of African Renaissance Studies by University of South Africa, kuti tinzwe upfungwa dzavo.
Aiwa, isu maonero yacho matshoko akarwa nemutungamiri wenyika. Vari kutopembedza zviri kupembedzwawo nevamwe vakawanda vakati kuti African Union inofara nekuseenza kunoita masoja edu kana aenda kumapeacekeeping missions. SADC iriyo yeSouthern Africa naiyo inofarawo. Saka masoja edu mashandiro anoita nevamwe kana mabatamiro akaita epari zvino zvinhu zvekuti zvinodadisa. Tinofanira kutarisa kuti yatinoti security yenyika iye zvino izvi iri mumaoko emauto. tinogona kunge tichinetsana hedu nedzimwe politics dziri mukati, asi security yenyika nemauto chini zvekuti chirofanga kupara bachipembedzwa.
Tinoona kuti mazuva apera aya vakuru vemauto vakataurawo mashoko anoonekwa nevamwe sekunge vari kutyisidzira vanoratidzira pamwe nevanoshandisa madande mutande. Imi makaonawo sei mashoko iwa?
Pane inonzi cyber warfare mazuva ano iri kunetsa nyika dzakati kuti. Tichitaura izvozvi, kuEthiopia vanetseka nenyaya yecyber warfare, yekutenzesa social media, vanhu vachitumirana mashoko kuti zvakati havadi kana kuti vachiunganidzana. Zviri izvo zvinogona kuti security yenyika idzikire pasi. Maonero angu ndiwo zvaitaurwa naGeneral Sibanda naGeneral Shwenga vachiti isu semauto takagadzirira kuchengeta security yenyika. So zviri kuitika hazvisi muZimbabwe chete, but vekuZimbabwe mauto vari kutaura kuti naiwo vakadi vazvigadzirira.
Asi muchimbotarisawo mashandisiro ari kuitwa nevana veZimbabwe social media, pane zvamungati here izvi zvinenge zvapfurikidza mwero?
Zvinhu zviri ukatarisa masenzero esocial media. Chekutanga ndechekuti kana pane chiri kunetsa, vanhu ngavagare pasi vataurirane. Chechipiri ndechekuti social media iyoyo pane painosenzeswa, painosvika kuti kuda inogona kupfuuridza.
Nyanzvo munyaya dzekudzivirirwa kwenyika uye vari associate professor pauniversity of South Africa Dr. Martin Rupia vari parunare kuSouth Africa kwakare neStudio 7. Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira varamba mashoko ekuti bhiri recomputer crime and cyber crime bill rakanangana nekuranga Pastor Ivan Mawarire nevamwe vakaita Seta Jamuka avari kushandisa nhare mbozha mukukurudzira vana veZimbabwe kuti varwire kodzero dzavo. Blessing Zulu Studio 7 abata vamandi wanzira kuti tinzwe zvizhinji.
Semazira munoita ndakaitwa gurukota rinoona nezvetechnology kana kuti unyiri nyiri kufambiswa kwematsamba postal services navapasuru courier services muna 2014 muna December. Pandakasvika ndakatowana pane hurongwa namabasa anga akanangana nokuisa mutemo unochengetedza mashandisirwo anoitwa internet munyika muno, kunyanya-nyanya panyaya dzezvekufambiswa kwemari yatinotiya money laundering.
Asika vamwe vari kuti sei zvaitwa panguva ino iyi, vamwe vakutoti iri ringatonzi Pastor Mawarire bill nekuti rakanangana nezvavanga vachiita zvekukurudzira vari kuti varatidzire murunyararo paintaneti apa.
Haizvo zviri kutaurwa nevanhu vasingazive uye vasina kuverenga bhiri racho nekuti harinei nezvanga zvichiitwana naPastor Mawarire. Rakatosiyana chaizvo chaizvo nezvinhu zvine chekuita nesocial media.
Asi tichiverengawo bepanhau reSunday Mail rakati iro vanenge vachiita zvisirizvo pasocial media apa vachasungwa.
Ndimoreva here imimi kuti zvinotaurwa neSunday Mail ndo zvamunoibva maita mutemo? VeSunday Mail vane maonero avo, ndo maonero avakaita. Ko enyuwo dai maverenga mutemo uyu muonewo kuti imimi munouona sei? Sunday Mail yakaratidza maonero avo, imi tiratidzeiwo maonero enyu. Nokuti tokumbira kuti vanonyora nhau pamusoro peZimbabwe vasanzwa zvinotaurwa navamwe, asi vange vari vanotora mashoko kubva paanobva vasati vanzwawo zvavamwe. So ndokumbira kuti muwe neinterpretation yenyu imi seVoice of America, musateerera zveSunday Mail. Sunday Mail nevaonere ayo.
Asika nezurowo General Chiwenga vakataurawo mashoko ekuti pane bhiri rakadai rinenge richiona nezvesocial media riri kuparurwa nehurumende.
General Chiwenga vane vakataura vakanangana nokuti kunodikanwa mutemo chokwadi wekuti ava vanoti pandukirai nyika muchishandisa internet, vanoti gadzirai mabhombo epetro munobhomba mapolice station namasupermarket, vange vakatariswa nomutemo vachienzwa kujeri nomutemo.
Gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mm-hmm. Muri yekwa dzamara nasi iri kurangarira vaitai dzamara avasvitsa mwedzi gumi neminomwe vapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Munin'ina wavaitai dzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti semhuri varonga kuti mangwana musi wechitatu vaungane pamwe neshamwari dzavaitai muAfrica Unity Square umo vachaita minamato yekurangarira mumwe wavo. Dr. Dzamara vanoti vakatozivisa mapurisa nezveurongwa hwavo hwamangwana uhu. Vaitai Dzamara vakapambwa musi wa9 kurume gore rapera vari mumusha weGlenview muHarare uye kusvika pari nhasi hapana ataziva kana kunzwa nezvavo. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Dzamara.
Semhuri nhasi hatina kukwanisa kuonana nekusangana sezvatinoita mwedzi woga woga musi wa9 zvicherechedza kumbunyikidzwa kwakaitwa Itai. Hatina kukwanisa kunge tichisangana nendaa yekuti nhasi izororo remagamba. Zvino takaronga kuti mangwana musi wa10 ndopatitange tichisangana nevemhuri neshamwari nevaaishanda navo nevaanoshanda navo nevose vanotaura nevanomirira kodzero dzevanhu. Tichange tichisangana zuva remangwana tichicherechedza mwedzi 17 mushure mekunge Itai ambunyikidzwa atorwa nevanhu veZANU PF.
Tinoona kuti mumwedzi yapfuura maiita dambudziko pamune muchiungana munzvimbo dzamaa muchisangana muchirangarira vaDzamara muchiparadzwa nemapurisa. Rwendo runo mapiwa here mvume yekuti munge muchiungana?
Takavatumira tsamba dzinova zviripo pamutemo kuti tinofanirwa kuvazivisa kana tine urongwa hatinoiti nawo nevachinzva takaita. So hatisi kutarisira kunge tinge tine dambudziko.
Totarisawo mwedzi gumi neminomwe inguva ndefu Dr. Dzamara, mungataura chii pamusoro penguva iyoyi?
Ichokwadi nguva yareba mazuva afamba tisati tava nerujeko pamaringe nekuti chii chakaitika naitai uyezve kuti chii chiri kuitika kwaari. Asi zvisinei sevanhuwo vakabatira pachitendero chavo sevanhuwo vanotenda muna Ishe muridzi wedenga nenyika nezvese zviri munyika, tikuramba takatarisira takabatirira patarisiro nevimbo yekuti tichange tichisangana naye. Uyezvewo tikurambawo tichitora madanho anoenderana nesituation yatiri mairi kuti tinge tichikwanisa tichiziva kuti chii chakaitika kuna Itai, chii chiri kuitika kuna Itai.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Vechidiki vanofungidzirwa kuti vanotsigira bato reZANU PF mudunhu reMashonaland West vakapinda vakatora purazi remunyori mukuru weboka revaimbo yevarwi wehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda nemusi wemugovera. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaMatema Danda vanoti vechidiki ava avanosvika makumi matanhatu vakadzinga vashandi vavo uye vari kuparadza upfumi hwavo papurazi ravo reGarowa number 8 kuTengwe muHurungwe North. VaMatema Danda vanoti vechidiki ava vakatumwa nenhengo yeparamende kuHurungwe North amai Sara Mahoka. Asi hatina kunzwa divi raamai Mahoka panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga isingabatiki. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Clemens Mabwazara varamba kutaura nezvenyaya iyi. VaMatema Danda vanoti kutorwa kwepurazi ravo zvisiri pamutemo nevechidiki ava kuedza kuvarwadzisa pamusana pekusawirirana kwavo nevakuru veZANU PF. VaMatema Danda vanoti chiitiko chakadai imviro mviro dzemhirizhonga panyaya dzemuminda kana rimwe bato risiri ZANU PF rave kutonga.
Kuratidza kuti munyika hamuitiri unyararo because in the event yekuti some other party takes over they will want to settle must cause. Ndirikufunga kuti kana zvinhu zvaitwa iri a national program it must be respected as such, kwete kuti kana tikakonana zvinhu zvakaitwa nenyika zvorivhesiwa nea political party.
VaMatema Danda vanoti kutorwa kwepurazi ravo muratidzo wekuti chirongwa chekutora minda chinofanirwa kugutsa nhengo dzebato reZANU PF chete uye zvinopa mucherechedzo wakaipa kunyika.
handizi kuti even vakuru vacho vari kuona here impression yazvinopa to the international world about our land reform.
Kutorwa kwepurazi ravamatema danda kunotevera mashoko emunyori anoona nezvegwara remusangano muzanu PF vasevhi yakasukuwere ekuti vose vanopesana nebato ravo vanofanirwa kutorerwa zvose zvavakawana vachiri mubato iri. Asi vamatema danda vanoti vachakwidza nyaya yavo kumatare dzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.
Zvichakadaro, mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vati havasi kuzotambira kurudziro yegurukota rezvevakarwa hondo yerusununguko vachinga Dhuve yekuti vasiye zvigaro kuti paitwe sarudzo itsva sekurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMugabe vakazivisa svondo rapera kuti sangano iri rinofanira kuita dzimwe sarudzo mushure mekunge ranyora gwaro richishoropodza utungamiri hwavo uye kukurudzira kuti vaMugabe vasiye basa. VaMahia vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti havasi kuzosiya zvigaro zvavo vachishora chikwata chinonzi Generation 40 kana G40 vachiti chinoda kuti sangano ravo ritungamirwe nevanowirirana nacho.
Isusu haasati asvika kwatiri, asi kana akasvika kwatiri tinoziva isusu takazviona zvakaitwa naSmith paakanga aona ruzhinji rwevanhu rwarova hondo arwadziwa akatsvaga zvimbwasungata zvake vana muzorewa zvikava naye mukutonga. Nyaya yekutaura chokwadi pamusoro peruzhinji rwevanhu inoramba ichitaurwa nesu naana Mutsvangwa. Vari kutaura zvimwe zvisiri izvozvo vasingamiriri ruzhinji rwevanhu. Ndizvo zvimbwasungata zviri kushandiswa neG40 kuti vaendesere mberi zvinhu zvavo.
Saka imi muri kuti hamusi kuzosiya zvigaro sevatungamiri sezvinoda kuti zviitwe nevamwa?
Kweteka kuti tisiye zvigaro tichipa zvimbwasungata. Kweye zvatiri kutaura isusu pane chatakakanganisa chii? Anacho chatakakanganisa ngaataure kuti ndine chakadai chakakanganiswa naningi naningi chaicho chaicho kana tichitarisa mitemo. Kana kusiri kuti nemhaka yeye warega kufunga sezvandinofunga, hakuna zvinhu zvakaita saizvo kuti ndingazivi zvinofunga munhu. Uye zvinofunga munhu hausiwo mutemo kana nzira yekuti ndoratingati gwara.
Ko munoti kudii nemashoko akataurwawo naGeneral Chiwenga kuita sekushora vamwe vari kuti havachawirirane navaMugabe?
Havana kutaura vachishora vanoita sokuti havawirirane, vanowirirana havawirirane navaMugabe. Vari kutaura nyaya yekuti vari Chiwenga hapana munhu akaenda kuhondo wavasingazivi. Vanotiziva tese, saka vanga vachitaura nyaya yevamwe vasina chavakaita muhondo yeChimuringa. Vaakuita sokunge ndivo vakaita zvese. Ndozvataura vaChiwenga. Havana kutaura kuti zvinopikisana naizvozvo. Hapana munhu wavasingazivi, nokuti naivo chikamu chevanhu vakapa upenyu hwavo kuti nyika inoivepo, kunze kwekuva kwokuti ivo iye zvino vari kutungamirira utori nyika ino.
Asika vakataurawo kuti hapana munhu anofanira kunge achipikisa zviri kuitwa navaMugabe mumashoko avo mamwe chete iwayo.
Kana vakataura izvozvo kuda hazvina kupinda munzeve dzangu, asi zvandanzwa nhasi nanezuru ndo zvandataura izvi.
Mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vari kushora vamwe vebato ravo vari kuramba kuvatsigira apo ongororo dzose dziri kuratidza kuti vari kukundwa naamai Hillary Clinton vemaDemocrats. Nhengo yedare reSenate kuMaine, amai Susan Collins nevamwe vanachipanga mazano munyaya dzezvechiuto vakati vaTrump havana unyanzvi hwekutungamira nyika yeAmerica. VaTrump vakati vanhu ava vari kuvashora nekuti munhu anoda kuvandudza zvinhu asiyana nevanhu vagara vachiita zvematongerwo enyika. Zvichakadaro, vamwe vabereki vane vana vakafa apo muzinda weAmerica wakarwiswa kuBenghazi kuLibya vanoti vaendesa amai Clinton kumatare vachiti vane chekuita nokufa kwevana vavo vakaurayiwa mukurwiswa kwakaitwa muzinda weAmerica nevanopfurikidza mwero. Mumiri wa Amerika wekutanga makwere makumaviri ne mashano Musomalia Ambassador Stephen Schwartz vashika mnyika inasi vachibva vatora miko. Vari kutarisirwa kubatsira Somalia mukukurudzira kugadzikana kwezvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika. Musomalia mune vanhu vanopfurikidza mweri wechikwata cheAl-Shabaab vave nemakore akawanda vachirwisana. United Nations inoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri muguta reAleppo muSyria havana mvura nemagetsi. United Nations iri kukurudzira kuti kurwisana pakati pehurumende nezvikwata zvakaipandukira kumbomira kuti vakwanise kubatsira vanhu ava. Vanhu vakawanda vafa muhondo iri kuitika munyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vana vanofa nenzara zuva nezuva uye manyoka pamwe nekushaya mvura nezvekudya. Vaimbowa mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vari kukurudzira nyika kuti iise musoro pasi iedze kugadzirisa mamiriro ezveupfumi hwenyika hwavanoti hwaenda kumawere. VaJokonya vari kukurudzira hurumende, vashandi nevashandirwi kuti vagare pasi vazive nyaya yekudzikisa mihoro nezvinhu zvose munyika kana kuti internal devaluation kuti upfumi hugadzirike. VaJokonya vanoti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kudhura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro navaJokonya.
Zvotoda kutoti ikonomi ikudzirwe iite zvakanaka. Ini ndinoti kuti chii chavangaita sehurumende kana chii chingaitwa nenyika yeZimbabwe. Chavapano ndechokuti Zimbabwe pachayo nokushandisa kwainoita US dollar. Inoratidzika kuti Zimbabwe haisi kugona kuwana vatengi vezvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe kunze kwedzimwe nyika nokuti zvinhu zvedu zvinodhura kupfuura nyika dzatakavakidzana nazvo. Vana Zambia, vana Malawi, vana Mozambique, vana Botswana naiyo South Africa. Nokuda kutoshandisa US dollar. Saka zvinhu zvedu zvinodhura. Ende izvo zvinozoda kuti zvitarise zvigadzire. Isusu sevanhu vemaindustry taongorora, takaongorora ndokuona kuti madhuru eZimbabwe hapana imwe nzira asi zvokuti Zimbabwe pachayo iite inonzi muchirungu internal devaluation. Now internal devaluation inoreva kuti totodzikisa masalaries nemawages evanhu. Tadzikisa masalaries nemawages zvinorevawo kuti maschool fees anofanirwa kudzika, mitengo yamagetsi inofanirwa kudzika, mitengo yamafoni inofanirwa kudzika. Zvinhu zvakawanda zvese zvinenge zvakuitwa pacho zvinotengeswa zvodzika. Saka mitengo yamaproducts ese atotengesa anenge odzikawo manje. Almost in the same rate yatiita dzikisa nayo mawages. Saka zvinoreva kuti hapana unenge achizoshupika. Asi tiite akugona kuwana manje chii nzvimbo yekutengesera zvinhu zvedu. Kuti iye zvinotinda kunotengesera kuna Zambia hatigoni nokuti South Africa yakachipa kupfuura isu. Zvinofanirwa kuri kuprodusa tozvitengesera isu. Pane zvine isusu hatigoni kuita mari pachedu tega. Ndopanotinetsa ipapo. Saka zvaakutoda manje misoro pamwe chete mabhizimisi nehurumende dzichobvuma kuita internal devaluation.
Zvamuri kutaura zveinternal devaluation zviri kutambirwa sei mumusangano yamunomboita?
I think inini hurumende inokuzvinzwisisa. Yakunzwisisa manje. Ini kuona kwangu ndoona fanaka hurumende inokuzvinzwisisa. I think kana even bangi guru renyika rinofanirwa kuzviziva. Kana ivo vanhu vacho vari muminders vafanirwa kuzviziva. Kuri ndozvoda kuti itwa hapana imwe nzira ba. Tikasazviita izvozvo, tinoramba tichingodzokera pasi. Nokuti kudzokera pasi zuva rega rega. Nokuti odhura. In other words, kudhura kwendoko kuti tinotambirisa vanhu pasina zvabuda matiri. Saka zvakawanda zvoda kutoitwa nelabor act tinenge da kutoitwa reform. You know, kuti vanhu vaproduce zvinhu zvakawanda. Productivity hamuna. Chero mukaita productive munoka kunotengesa hazvigoni kuita dogo ipa kwenyaya yacho.
Vaimbo vamutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vari parunari muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing abatawo munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo avanoti nhaurirano panyaya iyi hadzina kuipa asi hadzifaniri kungotarisa vashandi chete.
Pakuti vanhu ngavakurukure vachionesana kuti upfumi hwenyika hungagadzirika sei, ifungwa yakatinakei chaizvo. Hapana anoramba kuti tihurukure nenyaya yekuti makampani zedu tingaita sei kuti ararame kusvika remangwana vanhu vawane mavasa chini chakati naka chaizvo asi isisu sevashandi tinopokana nezvatusangana nazvo iyo zvino patinonzwa avo vanotitungamira vematongero enyika tingati pachirungu maministers pava vanenge vachiita misangano yavo vakutoti makampanies ngaagure masalaries evashandi hatisi kuwirana nadzo nenyaya yekuti pane nzira dziripo pamutemo dzinobvumidza kuti vanoshanda nevanoshandirwa vanofanira kuva vachikurukura nyaya dzakadaro inzvimbo dzakafanana nemanational employment councils inzvimbo dziri pamutemo inzvimbo dzokuti vanhu vanopanana pfungwa kusina kutsitsidzirana vanhu vachipanana humbo hwakakwana hwokuti kana masalaries agurwa ikampani inogona kumutswa sei haisi nyaya yemasalaries chete vashandi vari pasi kana masalaries evakuru kana motokari dzevakuru zviri kudhraivha nevakuru zvingani pane zvakawanda zvinofanira kuva chiongororwa nezvimwe zvacho zvatasara kuti zvinofanirwa kuva zvichitaura panguva imwe chete
hurukuro idzi dziri kumboitwa here kana kuti dzirikungobuda mumapepa nawo
iyo zvino tingatarisa takati takaita survey inotaura tingati itrend yecollective bargaining kumasectors ese muZimbabwe zvabuda ipapo zvinoratidza kuti pane mamwe maNECs atoenda kwemakore mairi kusina hurukuro dzakadaro maemployers haachaendi kumabargaining councils kunotaura nechikonzero chekuti maemployers anenge achiti vashandi ngavagurwe masalaries avo vashandi ngavagumurwe kumavasa asi ivo havati kubata dzavo nyaya
munyori mukuru wezcty iva Japhet Moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 sangano rezimbabwe olympics committee rinoti riri kufara nekubudirira kwaita mudzimai wekutanga kuenderera mberi makwikwi erowing Michin Thornycroft uyo abudirira nhasi kuenda kumasemifinals Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata mutungamiri wetimu zimbabwe vataita sizvomuya
nhasiuno tanga tiri kuita rowing mutikana wedu kurowing aita zvakanaka chaizvo aqualifya kuti apinde mumasemifinals tikabva ikoko vaitwa swimming zvakare tikabva kuswimming ikokoko tikaequestion zvemahachi kurowing mutikana wedu aita zvakanaka chaizvo mishini Thornycroft nekupinda kwaaita kumasemifinals maitiro aita kuti mudhi yedu yemuzimbabwe isumudzirwe chaizvo chaizvo tanga tinotenda chaizvo nekuti minista wedu vamakosini shangwana vanga varipo vachitikurudzira chaizvo zvokuti vanhu vese vafara nezvaitika ipo papapo tinoda kuzvikurudzira chaizvo kuti sapoti yavatipa minista nemudzimai vaona director vecommunity of sport and recreation nechidhakwa yatisimudzira chaizvo
tinoonazve kuti chikwata chenhabvu chemadzimai chemamighty warriors chichange chichitamba nhasi neaustralia zvakamira sei ikokoko
madzimai edu akasimuka ane zuro kuenda kusalvado kwavari kutamba nechikwata cheaustralia gemiro riri gemu rakakosha chaizvo kwatiri sezimbabwe nekuti tinofanira kuti tiratidzawo kuti tii sekuratidza kwatakaita magemu mairi apfuura kuti tii vanhu vanokwikwidza chaizvo kana kuti taakutaura nyaya yemutambo wenhabvu remadzimai inoziva kuti gemu rakaoma asi ndoziva kuti vachasimuka zvakare flag yedu yezimbabwe ipapo apapa
tinoonazve vazhinji vari kuti ivo vakawanikwa vachirwadziwa mwoyo chaizvo nekusakwanisa kupinda mumasemifinals kwemutwin Kirsty Coventry ne imwe mijawo yaachapinda here uyezve zviri kufamba sei
zvakaitwa naKirsty Coventry kwatini isusu zvinhu zvakatotifadza chaizvo nekuti ivhendi yaakaita iyoyo handiyo yake chai chaiyo yake chai chaiyo ichava ndo iri kutevera mumazuva ari kutevera inaya zvinoziva kuti paivhendi yake 200 achaita zvinodadisa chaizvo neivhendi iyoyo tinotoona kutoti akaita zvinhu zvakanaka kana kuno akanga vakaitarisa panguva nemaitiro akaita akatokwanisa chaizvo kukunda vamwe vanhu vanga vachifungidzirwa kuti vari kumberi mberi kwake asi akagona kuvafunda saka tiri kutenda chaizvo nezvakaitwa naKirsty Coventry
tinotenda vazvomuya anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, nichitumirai zvakanaka vateereri.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, August 9th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
President Robert Mugabe praises the Zimbabwe National Army for carrying out demining activities in the country.
Some Zimbabweans have dismissed as misleading. Some of them are abusing social media.
It's unfortunate that we do have a regime that is panicking to such levels, whereby we are sort of seeing some statements which we do believe are a bit unconstitutional.
Some suspected ZANU-PF members have invaded a farm belonging to war veteran Victor Matema Danda.
And Zimbabwean rower Michina Thornycroft qualifies for the semi-finals in the women's event in the Olympic Games.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
President Robert Mugabe praises the Zimbabwe National Army for defending the country against enemies of the state. Addressing thousands of people who attended the Defense Forces Day commemorations at the National Sports Stadium in Harare today, Mr. Mugabe said he is proud of the army, which has demonstrated the highest levels of discipline even in international missions. The president said the Zimbabwe National Army is helping in demining areas with undetonated bombs planted by the Rhodesian security forces during the War of Liberation.
ZDF engineer corps of the miners carry out this demining exercise in Sango border area while the Halo Trust the mine in Mukumbura, and the Norwegian People's Aid focus on Forbes border area.
That was President Robert Mugabe speaking today. And speaking to journalists yesterday, the commander of the Zimbabwe Defense Forces, General Constantine Chiwenga, said they are ready to defend the country's constitution and the nation against all enemies.
That the thinking in some quarters that the ZDF should be confined to barracks and expected to only emerge when there are physical threats to the country's territorial integrity is not only uninformed, but is also not in sync with the letter and spirit of the supreme law of the land. The protection of territorial integrity is just a portion of the ZDF mandate. The protection of a people cannot therefore be merely restricted to physical entities such as territory, borders, mortal human beings, or its airspace. Instead, such protection extends to abstract issues, which include values, practices, culture, traditions, and ideas of the people, in addition to their national interests, which may be economic, political, cultural, as well as social.
That was Zimbabwe Defense Forces Commander General Constantine Chiwenga speaking with journalists in Harare.
Some Zimbabweans have dismissed as misleading claims by the government and Defense Forces Chief General Constantine Chiwenga that local people are abusing social media. Several state officials have been of late attacking Zimbabweans protesting against current social and economic problems, saying they are using social media to allegedly cause chaos in the country. President Robert Mugabe, like some of the senior government officials and General Chiwenga, claim that Pastor Ivan Mawarire of hashtag This Flag, Tajamuka Sesijikile campaign, and other entities fighting for wide-ranging reforms want to bring a regime change through social media. They have cited some cases of cyberbullying, insults targeted at the president and his government. Recent public protests and videos of some people with weapons of war threatening to overrun Zimbabwe as examples of social media abuse. Their concern is that Zimbabweans are trying to replicate the Arab Spring, which led to serious political conflicts in the Middle East. ZANU-PF lawmaker Joseph Chuma tells Studio 7's Gibbs Dube that social media is being used by some Zimbabweans to abuse the sitting president, state officials, and some innocent Zimbabweans.
It's very unfortunate that some of our people have taken to be very uncultural, and they have actually become criminals of the cyberspace. People are abusing the media left, right, center, not even only for the politics of the day. You find that you always read in the media that so-and-so has died, so-and-so has had an accident, and especially the famous people are the targets of such hoaxes. And yet, the truth of the matter is that nothing of that will have happened. I wonder where do Ubuntu has actually gotten to. It's so amazing. And now you find people are now using the same tricks again to demonize the country, to cause some sort of unrest in the country. And you ask yourself, to whose benefit? Right, let's suppose what they want happens and there is a mayhem and then blood is spilled. Who is going to be the beneficiary of that? We don't want people that abuse the social media. Otherwise, the social media can be a very good tool for communication, for learning, for a lot of other good things.
We know that Zimbabwe's constitution actually gives people that kind of freedom of expression and freedom of the media. So if ever, the government is actually attacking them for using social media, is the government not actually violating the constitution in any way?
No, I don't think so at all. When you say the constitution gives you freedom, yes, it gives you freedom, but it doesn't give you freedom to do detrimental things. When you say you are free, it doesn't mean that you are then free to come up and probably get me or punch me with a fist or even shoot me and say I'm free to do whatever I want. Freedom must be understood from its very sane and correct sense. Not this thing that we're seeing as of late, where people are inciting violence, where people are inciting the overthrowing of a constitutionally elected government. So
that was ZANU-PF lawmaker Joseph Chuma. Gibbs Dube also reached Dr. Alex Magaisa, a law lecturer and political commentator based in the United Kingdom, for his take on claims that some Zimbabweans are abusing social media.
What's happening is that Zimbabweans have found space on social media in order to articulate their views, because previously they had been restricted to traditional media, which is quite restricted. And as you know, radio is controlled by ZANU-PF. So people have not been able to express themselves in the ways that they have wanted over the years. And suddenly social media has become an important platform for expressing those views. And the government is not used to this, and that's why they are panicking.
So at the end of the day, there are some people who actually claim that at times people are abused on the social media sphere. Don't you think so?
Well, you know what? In any country, on any platform, there are people who abuse the privilege that they have of using media space. They are criminals. And of course, those issues need to be dealt with. For example, when people post images of children, when people use that is uncouth and that is defamatory, all those things are issues that need to be dealt with. However, beyond that, you realize that the motive of regulating social media is more of a political nature. You can see that the government has begun to raise the issue of social media now that people have begun to express themselves and take activism to social platforms. The issues of abuse have been there for a long time, but the government has not acted. And that's why a lot of people are expressing concern that the motive for this is not necessarily to protect people, but more to protect ZANU-PF and to protect politicians.
There are some videos that are circulating on social media, you know, showing some people with the weapons and, you know, insulting the president and all those kind of, you know, issues. So, but at the end of the day, can we say that is really abuse?
No, you know what? What we must understand is that, as I say, there are people who will do criminal things, whether on social media or outside. The message that Zimbabweans have been preaching over the month is about peace and nonviolence. What you will find, these things used to happen during Gukura Hundi as well, where the state itself can actually plant agents who masquerade as Democrats or masquerade as people who are perpetuating these offenses in order to create justification for these rules. So we don't know who these people are. Obviously, that is wrong. Zimbabwe does not need to go to a war.
That was Dr. Alex Magaisa, a lecturer and political commentator, speaking with Studio 7's Gibbs Dube. Kumbirai Mafunda, chairman of the Zimbabwe chapter of the Media Institute of Southern Africa, concurs, adding that there are laws that can be used in Zimbabwe for redress if anyone feels abused in the social media sphere.
Just unfortunate is that we do have a regime that is panicking to such levels whereby we are sort of seeing some statements which we do believe are a bit unconstitutional. It's unfortunate that the people like Mr. Chiwenga is actually taking the activities by Zimbabwe to such a level. We are seeing an unprecedented engagement by the uniformed forces in civilian issues.
So when we look at the issue of abuse of social media, is there any specific law in Zimbabwe that actually talks about, you know, or actually focuses on this kind of issue?
I think there are several safeguards that are available in Zimbabwe. If we look at our constitution in Zimbabwe, it provides for freedom of expression. If you look at Section 61, Section 62, access to information, it provides for freedom of expression and access to information. All those things, there are also provisions within those provisions of the Constitution which give limitations to how one can exercise or enjoy his freedom of expression and freedom of and the right to access to information. So I think there already exist safeguards to curtail all the worries that the Zimbabwean government administration appears to have pertaining to freedom of expression. There are safeguards that are there. There are several laws that are already there in Zimbabwe which we have seen being abused. We look at the insult laws, the Section 33 of the Criminal Law Codification Reform Act, which pertains to punishing citizens for free expression. So I think there are several safeguards to help contain the worries that anyone can have in Zimbabwe already.
But what happens if somebody is actually abused in the social media sphere? Is there any kind of law that can actually protect that kind of a person?
I think we've seen Zimbabweans, those who feel to have been harmed, resorting to the use of criminal defamation laws in the country, which continue to be used as much as at MISA. We don't encourage the issue, those issues, but I think there are civil remedies that are available for people to resort to.
That was Kumbirai Mafunda, chairman of the Zimbabwe chapter of the Media Institute of Southern Africa, speaking with Studio 7 from Perth, Australia.
Information Communication Technology Minister Supamandi Wanzira tells Studio 7's Blessing Zulu that commerce, not cyber terrorism, necessitated the crafting of the Computer Crime and Cyber Crime Bill.
This is a process that has been underway for the last 4 years. I was appointed minister in 2014 in December. And obviously, this process had already started. The necessitation is really the massive use of the internet in Zimbabwe, the growth in e-commerce, the growth in digital payments, the growth in the use of plastic money, and therefore it is very important to protect Zimbabweans who are using the internet for various activities.
But some critics are saying the timing is suspicious, and some are even calling it the Mawarire Bill. Is it connected to the recent activities where citizens have been protesting against the government?
Well, first of all, it's being said by people who have not actually read the bill. It has nothing to do with social media. It has everything to do with protecting the integrity of cyber activity, the transactions that take place on the internet. It has nothing to do with social media or Mawarire. So those who are saying so are actually unread. We encourage them to read the bill and understand what it is about.
But what are the major aims? What do you aim to achieve with such a bill?
There's no country which has massive use of the internet in the world that has no cyber security and cyber crime bills or laws. We have to take Zimbabwe to the level where the rest of the world is in terms of internet and governance of that particular service. The reality of the matter is that we want to encourage investment into this country, and therefore those that want to invest in this country must be assured that transactions that they do online are secure, that there are laws that protect them against the stealing of technology, against cyber crimes or various cyber crimes. And therefore, if we want to attract that kind of investment, we have to make sure that we have those laws in place. And that is what government is simply doing at this stage.
But you are saying it does not relate to social media. Honorable Manduwanzira, the Sunday Mail said, and I quote, "Those abusing the social media to instigate violence, banditry, sabotage and general instability in Zimbabwe will soon be jailed in terms of new regulations being crafted by the government." Was this a wrong interpretation?
I don't want to comment on a Sunday Mail interpretation which is based on their own view of things. I'd rather comment on your own view of things because you are Voice of America.
That was Information Communication Technology Minister Super Manduwanzira speaking there with Studio 7's Blessing Zulu.
You're listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 medium wave and on the 4930-5940 and 15455 shortwave frequencies.
Coming up,
a closer look at the impact of shutting down borders in neighboring nations by Zimbabweans protesting against the importation of basic commodities.
And we'll give you an update on the ongoing Olympic Games in Rio, Brazil.
But first, we take a look at regional and international news.
Republican presidential candidate Donald Trump lashed out today at his critics within the party, even as another survey showed that the advantage growing for his opponent, Democratic Hillary Clinton. Trump's attack came as Maine Republican Senator Susan Collins, two former chiefs of the country's Environmental Protection Agency, and 50 former national security and foreign policy officials who served under previous Republican administrations, said they cannot support Trump.
And day four of the Olympic Games in Rio features popular sports like gymnastics, swimming and others will feature medal rounds, and high-profile U.S. swimmers Michael Phelps and Katie Ledecky are set to compete. Phelps, who won a gold medal for his part in the men's 4x100-meter freestyle relay, looks to take home another gold in the 200-meter butterfly. The Beitbridge border post remained a ghost of itself today on the second day of a protest against an import ban on some goods, with shops and other businesses closing down on either side of the border post. South African police again today dispersed protesters who had gathered on the Musina border post to put pressure on Zimbabwean authorities to reverse the ban. The protesters said they will continue calling for a boycott of commercial activities at the country's borders until the authorities back down. One of the organizers of the protest, Dennis Juru of the International Cross Borders Association, told Studio 7 that haulage truck drivers are pleading with them to lift the blockade so that they resume work.
Today there was no trucks, entering into the border. And we went to the border protesting. We had a short protest before we were disrupted by the police. And we had some members of Tajamuka who were also part of the demonstrations wearing Tajamuka t-shirts. And people were chanting that Tajamuka is not doing enough. We want more action and we are ready to join you, Tajamuka. We want more action, on the ground more than addressing people. And the presence of police and army was very, very high.
So in terms of revenue, do you think that the government, since it's cash-strapped, is it going to be impacted?
Yes, I think so, because they know if they can't, they can't respond to us, they will lose a lot of revenue. With the way we have protested and with the way people have heeded our call to stay away from the borders, I think the government will respond and they will make sure that they resolve this as soon as possible.
Can you give us a sense of what's happening right now with the border? We understand that there were no buses and very few trucks.
At the moment, it's quiet. The border is quiet. Normally, there are queues from the border going up to the weighbridge, and inside the border, I'm from the border right now, there was no buses. I don't know whether they are still coming, but at the moment there are no buses. Normally buses start arriving at around 4 o'clock. The Blawayo route buses start arriving at around 3-4 o'clock, but at the moment there's no buses at the border, so we are still waiting to see whether buses are coming or not.
That was Dennis Juru, the president of the International Cross Borders Association, speaking to Studio 7 on the line from South Africa. Meanwhile, analysts say the protest at the border post will have a negative impact on the government's attempt to get revenue at a time it is struggling to pay civil servants. As a result of company closures and the lack of investor confidence in Zimbabwe, the government is heavily relying on revenue generated from its borders, especially Bait Bridge, one of the busiest border crossings in the sub-region. For perspective, we reached economic commentator Masimba Kuchera, who says that civil servant salaries will be heavily impacted by inactivity at the border.
Look, I think the impact is huge to a struggling economy like the Zimbabwean economy, considering that especially the Bait Bridge border post between Zimbabwe and South Africa is a gateway for not only the Zimbabweans and South Africans, but also the Zambians and Malawians who want to cross the border to go to South Africa and vice versa. So there's a lot of goods that move between a lot of other countries using that border post, and the failure of those goods to move on time or to move at all will have serious ripple effects on the economy, not only of Zimbabwe, but even of other countries.
We know that the government has been struggling to pay civil servants. Is this protest at the borders not going to impact on that?
Well, it's going to have a massive impact. Look, the impact may not be seen immediately because the revenue collection probably is tally per month. But we know that in the last few months, Zimra has been failing to meet its target because of various other reasons, companies not paying and so on and so forth. And these protests will also exacerbate the situation, because what they will simply do is that they'll add on to them. They'll pile on the problem by little revenue coming into the fiscals from no economic activity. If this economy is to the extent that it requires all economic activities that it can afford, and if those economic activities that happen at the border, like vehicle clearance and other clearances that bring in revenue, take place, if they don't take place, then the country is in serious trouble. Remember, they have even invested in cameras for that border post, so that they trap revenue from source. And they wouldn't be making that investment if it was not a goose that lays the golden egg.
That was Masimba Kuchera, an economic commentator. He spoke to Studio 7 on the line from Harare.
And in sports news, we take a look at what is going on at the Rio 2016 Olympics in Brazil, where Zimbabwe's head of delegation at the Rio 26 Olympic Games, Titus Zomuya, says morale is very high following the qualification of Zimbabwe's rower machine Thornycroft for the semifinals of the women's single sculls in rowing, with the finals set for Saturday. At the same time, the Mighty Warriors, who fell to Germany 6-1, then Canada 3-1, are set to play Australia in a must-win match today. Zomuya tells us more on what is going on in Brazil.
The situation so far is very encouraging. Today we have got quite a number of events that are on. We do have the Mighty Warriors playing their last preliminary game against Australia in Salvador. And depending on the outcome of that game, it will then see us either coming to Rio for the next round, or should we lose that game, then see what we can do after that. We also had swimming that was on, and we also had equestrian, and also had rowing, where in rowing our rower disqualified for the finals. I'm still to get an update of what happened in swimming. Because swimming was on a few minutes ago, and our guys are there. And once they've got the information, we'll give you the update. We also have athletics who will soon be coming, and we already have Jenny Aura in camp now. She flew in last night, and the whole team is quite excited now that we now have one marathon runner and two sprinters that are already in camp. The rest are also from the marathon athletics training camp anytime now. In terms of injuries, I'm happy to say we do not have any injuries to talk about as of now. And we are quite happy with what's happening.
When we look at the rowing, we saw today's Zimbabwe's Michienne Thornycroft qualifying for the semi-finals. What was the mood like seeing a Zimbabwean going through?
It was very electrifying. The minister was also present for the rowing event where Michienne Thornycroft did qualify for the semi-finals, and we are quite happy about that performance. She came second in that event, and the time was equally very good. I must say everyone in the camp was very excited about that development, and we are very happy that she has even motivated the whole team to do better and continue to lift high the Zim flag.
We also saw there was disappointment when Kirsty Coventry failed to make it in the 100-meter backstroke, and there has been a question that is age catching up with, or what's going on in Brazil?
I must say, much as Kirsty couldn't make it for the final, but her performance was remarkable. She is somebody who has been there before, and she gave all her best in that particular event. And that's not her best event. Her best event is the one that's coming very soon, the 200-meter backstroke, where we are very confident that she will indeed continue to fly the flag high in that particular event. Yes, some people might say it was disappointing, but I must say it's not a disappointing performance at all. It's a very encouraging performance, given the fact that that's not her best event, and the best event is still to come. And we are hoping for the best from that particular event.
That was Team Zimbabwe head of delegation Titus Zomuya at the Rio Olympics in Brazil. We also reached VOA's Alvaro Aldrade for an update on what is going on at the 2016 Olympic Games.
I just spoke 5 minutes ago with the Rio 2016 Committee Communication Director, Mario Andrade, about the decision of the justice, of the Brazilian justice yesterday, then avoid some demonstration inside the venues, but the Rio committee has went now to the justice to try to defend its position, because it's completely against the decision, because the Olympic ladder doesn't allow the demonstration inside the venues. Mr. Andrada told me the venues are the sport theater, the sport arena, not the political demonstration, is what happened now in Brazil.
Which country is leading the medal table?
Inside the venues, inside the stadium, the United States still in the first place with the medals. The United States still in the first place with 19 medals, 5 in gold. And China has 13 medals in the second place with 5 in gold. And Australia with 8 medals, 4 in gold.
That was VOA's Alvaro Audrade speaking with Studio 7 from Brazil.
Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when host of The Connection, Tunga Milinkomo, and Tatenda Gumbo will be talking with listeners about the alleged abuse of social media in Zimbabwe. And a quick recap of today's top stories.
President Robert Mugabe praises the Zimbabwe National Army for carrying out demining activities in the country.
Some Zimbabweans have dismissed as misleading. Some of them are abusing social media. That's it from Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Usiyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 9 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingalitshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kumele umongameli welizwe uPresident Robert Mugabe akhulume labo, axolise kumaovedi. Kathesi amaovedi azondile le ndaba ze-G40s. Amaovedi are the very divided. Kathesi uyabona abanye bayasupporta iLacoste le.
UZulu unanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabakubutho olwe Defense Forces Day.
Basikhathe becomplaina ukuthi i-business ayisahambi ngoba ama-truck anile. And then namhlanje kube kunamapolisa amaningi kakhulu emesina ngaseborder, but sikwanise ukuhamba saye border, abantu babutana.
Umngcele we-Bait Bridge lamhlanje wale ulokhu ungelamabhasi lezimota ngelanga lesibili lokuthengisela phezu komthetho owalisa ukungena elizweni kwempahla ethengwe kwamanye amazwe. Abenhlanganiso yemisakazo yezigaba eZakraz bathi bakhathazekile ngomcabango kahulumende wokufuna ukuma ukupha amalayisensi kweminye imisakazo emitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. UZulu weHarare umanyane labanye ilizwe lonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabakubutho lweDefense Forces Day, kodwa ekhala ukuba okwalonyaka kwehlukile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka ngoba bebengaqoqelwanga imicimbicimbi yokuzilibazisa evame ukwenziwa ngabezomvikela. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Kuchaywe umpululu kubangwa umsindo wokujabulela lapho uMongameli Robert Mugabe engena enkundleni yeNational Sports Stadium ngosuku lweDefense Forces Day ezokwethula amazwi akhe. Emazwini akhe uMugabe uncome imisebenzi yabakubutho elizweni kanye lakwamanye amazwe lenhlanganiso yokubalisa e-African Union, United Nations leye-SADC.
This year as part of the Food Security Task Force,
uhlangothi lwabakubutho olubona ngokuphathisa uZulu nxa kule ndlala elizweni lusize kakhulu.
Lolu suku lokunanza abakubutho lonyaka lunazwa kulokufuthelana phakathi kwenkokheli yabalwa impi yenkululeko ekhokhelwa nguMnumzana Christopher Mtshwanga, yona engazihluphanga ukuzaphatheka njengalokho abakwenze kwelokunanza imisebenzi yabalwa impi yenkululeko lweHeroes Day izolo. Lokhu kufuthelana kuza ngemva kokuba kube lokungezwani phakathi kwabo loMongameli Mugabe phezu kokuba ngubani okumele athathe intambo zombuso abalwa impi yenkululeko laba besitsho mgceke ukuthi basekela umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Kwadala uhlukunyezwa lokubotshwa kwabanye babo uMnumzana Blessed Ronga, omunye wabakade bekulo mkhosi Uthi akaboni ukufuthelana kuphela phakathi kwabalwa impi ngaphandle kokuba axolise umgabe ngokuthe kwenzakala.
Kumele umongameli welizwe uPresident Robert Mugabe akhulume labo axolise kumaovethi kathesi amaovethi azondile le ndaba ze-G40 lezi. Amaovethi are very divided kathesi uyabona abanye bayasupporta iLacoste le.
Lanxa beze ngobunengi abantu emkhosini walamhla bebetshengisa ukungawujabuleli kangako owalonyaka abekade bekulindele ukukholisa njengehlala yenza okubalisa imicimbicimbi efana lendlela abasesibuthweni benza ngayo lapho besempini ingazange yenziwe. Abakade bekhona emkhosini lo bathi okunye ukusuke kwanenka uZulu yikuba uZulu ubekhangelele ukuba uze kutholiswa okuya ethunjini njengoba indlala ibhahile nje. Kuthi abaphila ngokuthengisa bebeze ngobunengi bezozama ukuqhuba ibhizimusi ehlukeneyo kusukela kwabekade bethengisa isithwala kanye labonamnede labo bebekhala ngelokuthi owalonyaka womkhosi awubatholisanga nzuzo njengeminyakeni. Umumo womkhathi lawo ubaphazamise kakhulu abathengisa okunathwayo njengoba kuvuke ukugubuzele. Unkosazana Tharisa Ichoto ophila ngokuthengisa laye uthi ibhizimusi beliphansi kakhulu lamhlanje.
Hayi, business incane. Maybe mina ngiyilashile because i-business kade ngihamba layo ngama-freezes. So i-weather ikhanya ayikho right. Maybe ngangapheka isithwala, yeah, ngabe ngathengisa.
Yena utshele intatheli izindaba kuba belumnandi kuye usuku lwanamhla.
Ya, usuku lwanamhla lumnandi sibili. Ucakathekile kit izizalwane zeZimbabwe. Akula problem namhla. Angibonanga into engarayithanga. Angikholisa ama parachute. Rekulalela umngameli wethu ekhuluma layo macheso.
Ungenwe inkokheli yeZANU-PF abasekeli bakamongameli bobabili umnumzana Phelekezela Mphoko lemuli yakhe kanye lomnumzana Emerson Mnangagwa inkokheli yabakubutho inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zikahulumende abamela uhlangothi lwebutho emahofisini abameli bamazwe ehlukeneyo eZimbabwe abakubutho lezihlobo zabo kanye loZulu. Ulibaziswe ngendlela ezehlukeneyo uZulu okubalisa umdlalo wenguqu phakathi kweqembu labakubutho lele Capes United. Bebekhona abeqembu lempale Jimurenga Kwaya njengenhlala yenza kanye lomculi olodumo u-Alec Macheso leqembu lebhendi yabebutho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Silokhu sikudaba olufanayo. UZulu wakobulawayo useveze imbono ehlukeneyo ngokunanzwa kwelanga lamaqhawe kanye labakubutho le Defence Forces Day. Unomphumelelo moyo siphala oludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
IZimbabwe isileminyaka engamachumi amathathu lasithupha yathola uzibuse njalo minyaka yonke inanza ilanga lamaqhawe labakubutho. Kodwa lonyaka kube lomehluko ngoba uZulu esemelana lohulumende ngokungathokozi kwakhe ngendlela abuswa ngayo. Omunye osakhulayo ocoxe le Studio 7 uThulani Sibanda uthi ukuhlukuluzwa kwabalwa impi yenkululeko nguhulumende sekuthiyele lilanga lingasela sisindo njalo benze kuhle ngokungayili nanza ukuze kucace ukuba bacasukile.
Sikhangelisisa endulo ngempa laphana kube lulusuku olukhulu kakhulu. Abantu lezihlobo sisithakazelela lolu suku sikhumbula abalweli benkululeko. Kodwa namhlanje sesitholakala abalweli benkululeko sebetheswa amacala abangelawo. Khonoko sekubona kungekho rayithi.
Unkosikazi Cynthia Lunga yena uthi ukungabi le mali bengaholi kwenze ikhefu labaduma ngoba behlulekile ukuyabona izihlobo kumbe ukuzithokozisa behlonipha leli khefu.
Khathesi senenzele ukuthi i-Heroes Day le Defense Forces Day akusathakazelelwa kakhulu njengakudala ngoba abantu abasaholi. Nathola ukuthi emsebenzini sebe singatholanga lutho ngakho sebe singakwanisi ukuthi sivakatshele abanye abamakhaya sivakatshele izihlobo sihlangane siselebrethelela ilanga ngoba sebe singela mali sesithuna sihlezi nje endlini asele ithakazelele njengakudala.
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphiwe Ndlovu uvumelane lomalunga ethi abanamali kodwa ukwephula kwesisekelo sombuso ngabezomvikela ngabakukhulumayo kwenza leli langa lingabi lesisindo ngoba inkulumo zabo ziyethusa.
Amasosha asesenza ilanga lethu lingasabizihle njengakudala alisela sisindo ngenxa yokuthi inkulumo zabo ayisizo sebetshintsha isisekelo sombuso ngakho abantu sebesesaba ukuyathakazelela ilanga leli nenkulumo zabo.
IZimbabwe bekulilizwe elinothe okwamagama ngezemvelo labantu abafundileyo lithatha uzibuse kule nhlonipho kodwa inhlonipho yabalwa impi yenkululeko kunye lobutho kudala yaphela ngenxa yombuso ongananzi ilungelo loluntu kunye lokungalandelwa kwesisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunomphumelelo Moyo.
Olwela ilungelo likaZulu njalo intatheli izindaba umnumzana Itayi Dzamara lamhla ufikise umnyaka lenyanga ezinhlanu enyamalele njalo engaziwa ukuthi kanti vele ungapi lokuthi usaphila na kumbe hatshi. Abemuli kaDzamara bathi bazatshengisela kusasa eHarare besola uhulumende ngokungazinikeli ekudingeni uDzamara. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxela umngane kaDzamara umnumzana Charles Nyoni.
Kuyadanisa sivili and kuyasikhathaza sivili ukuthi kusitshengisa ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe le-government yakhe ngabanakho ukuzimisela ukuthi bagcine lokulondoloza impilo yabantwana beZimbabwe.
Amapholisa wona athini nxa liyake likhulumisane lawo ngalolu daba?
Amapolisa vele balakho ukuzimisela ukuthi bamgcine nje bona basitshela ukuthi kabala notivini evidence or information yokuthi ungaphi. So bona vele ikhesi kibo sebayivala ngoba bathi i-case closed yokuthi abakwazi ukuthi ungaphi. So lokhu kusitshengisa nje ukuthi amapholisa lapha eZimbabwe wona ayiwo okuthiwa yiwo akwazi umsebenzi wesipholisa lapha e-Southern Central Africa kodwa kathesi behluleka nje ukuthi bagcine ukuthi iTayi Dzamara wayangaphi. Lokhu kuyadanisa sibili and kutshengisa nje ukuzama ukusilisa kukahulumende kaRobert Gabriel Mugabe.
Abe muli kaDzamara bona basesimene sinjani ikakhulu umkakhe labantwana?
Kunzima sibili ukuthi impilo ibuyele lapha eyayikhona uItayi Dzamara esaphila esakhona esaba nguye owayidingela imuli ukudla ngoba kathesi sebephila ngokokuphiwa sebephila nje ngokokugcinwa ngabanye abantu nje ababezicabangela ukuthi wothi sike sihambise ukudla kumbe sihambise imali. So inzima impilo kwakathesi kokuthi ngesinye isikhathi umntwana uyake exotshe esikolo ngokuselakala kwemali yesizi kanye nje lokuthi ehluleke ukubhala ama-exams ngoba kulezikweledi esikolo. Kuyadanisa sibili ukutshengisela ukuthi impilo ayikho lula.
Lisalalo na ithemba lokuthi uyaphila uDzamara lapha khona?
Ithemba silalo sibili njengoba uDzamara singazange sibone isidumbu sakhe kumbe amathambo akhe. Thina silalo ithemba lokuthi lapha akhona lapha abamgcina khona usabe lokhu esaphila nje bazamletha nje nxa sebezimisele ukuthi bamlethe ngakithi kodwa ithemba silalo sibili lokuthi usamphila.
Alo-ke ngumnumzana Charles Nyoni umngani kaItayi Dzamara ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abenhlanganiso yemisakazo yezigaba ama-community radio stations iZakraz abathi bakhathazekile ngomcabango kahulumende wokufuna ukuma ukupha ama-license kweminye imisakazo emitsha ngoba umumo womnotho ongamanga kahle. Okuninga sikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Obona ngemisebenzi kuZakraz umnumzana Kudzai Kwangwari uthi lumcabango uza ngesikhathi bekhangelele ukwengezwa kwenani labaphiwa ama-license ama-community radio njalo ukuncitshwa kwabo kungaba yikwephula umthetho.
Ama-community radios akabizwi ukuthi anikwe ama-license. Kuyini kudileka kangaka? Kuyini njalo okwenza ukuthi sithi njengoba ama-commercials ahlulekile ama-community radios lawa azahluleka?
Umthetho we-Broadcasting Services Act usele minyaka elishumi lanhlanu ukhona njalo uvumeza ukuba imisakazo yezigaba ibe khona kodwa kuze kube lamhlanje lokhu akukenzakali. Umqondisi wezakras unkosazana Vivian Maraba uthi kuyadanisa kakhulu ukuza uhulumende sedonda ngemva kokunikeza ithemba lokuba imisakazo le inganikezwa amalayisensi.
Izithembiso abazenzayo sokukhanya abasafuni ukuzenza ngoba kwesinye isikhathi kusalo Professor Jonathan Moyo lo Deputy Minister uSuphamandla Ntshira kwase kube kwakhulunywa ukuthi ama community radios indaba yama licenses ikhona iyakhulunywa but i problem yayikuthi ukutry ukudefine ukuthi i community kuchone. So khathesi sesizwa u minister esekhuluma ukuthi baza gebeme ukunika ama licenses amanye ama stations indaba engasiphathanga kuhle.
Okhokhela inhlanganiso ezimele ekhomaliso umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ama community radio stations aqatheke kakhulu la kunhlanganiso ezifana leyakhe ezilembiko enikeza uZulu imfundiso etshiyeneyo.
Kuyanceda ukuthi i-community radio station ibe khona amazwi wonke aphumeleleyo mfowethu alama community radio stations.
Umaraba uthi iZakras isizazama ukukhulumisana nohulumende ukuze izwisise ukuba njengama-community radio stations bami ngaphi kulolu daba.
NjengeZakras sikhangelela ukuthi sikhulume lohulumende isikhalazo zethu lokuthi sikubona njani indaba abayikhulumayo and how best to move forward. Because lingakhangela even ama-fees at times abhadalwa ngama-broadcasters, they are too high. But thina into esiyaziyo ukuthi i-community radio ichiyana kakhulu le-commercial. Ngoba i-community radio yi-community ngokwayo esupporta ukuthi i-station lesi sikwanise ukuba functional. I-community ngokwayo ekwanise ukuthi bebhadale athwa ngama-subscriptions, either ama-dollar, ama-50 cents.
Abe Zakras bathi uhulumende kumele aphe abantu amalayisensi engatshoni ezihlupha ngokunye ngoba oyabe engasoke enelise ukuyisebenzisa ezaphuma kunikeze ithuba komunye. Isigaba 61 le-62 sesisekelo sombuso sinikeza ilungelo lokuthola imbiko kunye lokuvulwa kwemisakazo. Uhulumende njalo wathembisa ukuba uzanikeza imisakazo yezigaba imvumo kulandela ukusungulwa kohlelo lwe-digitalization. Okwamanje kule misakazo engaba ngamachumi amabili egoqela iRadio Dialogue, Community Radio Harare, Gechenge FM leminye elokhe imele imvumo yokusebenza. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sobusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi kuvotwe eMelika kukhetho lokudinga umongameli olandelayo weMelika oncintisa imele icele lama-Republicans uDonald Trump ukhanya elwisana lomqanso. Inombolo zakhe zosekelo zisehla ngokulahla umlomo wakhe. Umeli wakuqala ngemva kweminyaka engamachumi amabili lanhlanu weMelika kwele Somalia. U-ambassador Stephen Schwartz usefikile esigodlweni salelo lizwe iMogadishu wanikeza ingwalo zakhe. Hello balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umngcele weBeit Bridge namhlanje wale ulokhu ngelamabhasi lezimoto ngelanga lesibili lokujengisela phezu komthetho owalisa ukungena elizweni kwempahla ethengwe emazweni. Amapolisa kwele South Africa abikwa iphinde njalo ukucitha ukumbuthano obwenziweyo ngabajengiselayo laba edolobheni leMusina. Ingcwethi kwezomnotho zithi ungasebenzi kahle kumngcele yelizwe ikakhulu weBeit Bridge oyiwo omkhulu elizweni kuzabangela ukuba uhulumende aswele imali. Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo uhulumende wesehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe ngesikhathi. Sixoxe lenye yezingcwethi lezi umnumzana Masimba Kutshera othi ukutshengisela lokhu kuzakwenza uhulumende aswele inzuzo.
Izolo saba lomhlangano le Beit Bridge Clearing Agents and the Transporters Association kade bebuza ukuthi sizoqalisa nini ukurelease ama trucks konke le commercial cargo since sicele abantu ukuthi bame ukuyenzi ama commercial activities e border until further notice. So sabatshela ukuthi ukasikathese abame kancane sizobatshela but khathe becomplaina ukuthi i-business ayisahambi ngoba ama-truck anile. And then namhlanje kube kunamapholisa amaningi kakhulu emesina ngase-border but sikwanise ukuhamba saye-border abantu babutana kodwa abantu khathe becomplaina ngoba kube kunamalunga ala ama-protesters lawa abakade begqoki ama-t-shirts awabhalwe Tajamuka. So abantu khathe becomplaina ukuthi iTajamuka ayiyenzi okuningi sifuna i-action enkulu edlula leyo abayenzayo. Abantu kade besithi ba-ready ukuthi basebenze endaweni le Tajamuka kodwa abasafuni indaba yokuthi abantu bahlale betshela abantu ukuthi sesifuna i-action, sesifuna i-action kodwa kungela i-action eyenziwayo ku-ground. So amapolisa basika baxotsha abantu bathi hayi lingavali lingavali umgwaqo ngoba kade simile abantu behlabela e-border.
Okungakusenzakala e-border lapho kungakuphazamisa yini uhulumende ikakhulu njengoba sisazi ukuthi kanamali imali eningi uyithola khonapho e-border nxa abantu bebhadala imithelo.
Okwamalanga amabili awadlulileyo izolo lanamhlanje i-revenue yangkhona ngathi iyehle maybe okwesilinganiso esingafika ku-10% maybe bazuze ilokuzeni i-revenue engafika ku-10% kule abajwayele ukuyizuza.
Kwandise ukuba le mota eziningi kakhulu na?
Mina namhlanje ngibone ama-truck amabili kuphela aseZambia engena and then kwathi emuva kokuthengisela kwabantu kwathula azange sibone umuye i-truck ingena futhi e-border.
Amabhasi ke wona ayedlula yini lamakhombi?
Amabhasi sibone amalutshwana maybe two, ngibone I'm sure two amabhasi engibabonileyo kodwa lawa mabhasi ngawase Malawi ngingawazi ukuthi aseZimbabwe asendleleni yini kodwa kube kungela amabhasi aseZimbabwe.
Ngesikhathi lesi sekhefu siyasibone kulabantu abaningi besiya ekhaya ukuyajabula lezihlobo labangani. Kumi njani kwalamhlanje?
Abantu bagcine ukudlula Sunday kathi sakhula abantu abadlulayo even abamabhayisikili labana esijwayele ukubabona e-border kabahambi ngoba akula msebenzi akula muntu ongenayo.
Alo-ke ngumnumzana Dennis Juru owenhlanganiso ye-International Cross Borders Association sexolisa besithe ngumnumzana kuJerry Hachibo.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho ibandla le-DA, NC le-EFF abetshelana amazwi aqatha esolana kumangalisayo kodwa kathesi lamabandla sekudingeka ukuthi akhe umanyano emadolobheni edlula amajumi amabili. Le yinto esinzima kakhulu nxa kukhangelwa ukuthi injongo zalamabandla zehlukene kakhulu. Edolobheni le-Pretoria, i-DA idinga ukugcwalisela amavoti ayo ngokudlelana lebandla le-EFF. Kodwa ingcitshi kwezombusazi umnumzana Piet Kroonkamp uthi lo budlelwano buzaba nzima.
The likeliness of a coalition, for instance, between the DA and the ANC.
Malutshwane amathuba ukuthi kube lo manyano phakathi kwe-DA ne-ANC kungenzeka kodwa malutshwane amathuba. Okungenzeka ukuthi kube nomanyano phakathi kwe-ANC namabandla amancane loba phakathi kwe-ANC ne-EFF.
Edolobheni le-Johannesburg ibandla le-ANC laludinga elizamanyana lalo ukuze lithole amavoti edlula amachumi amahlanu ekhulwini. Kodwa ke umgokheli we-EFF umnumzana Julius Malema usekubeke kwacaca ukuthi ibandla lakhe alisokeli manyane lele-ANC.
We are not prepared to speak to the ANC.
Asizimiselanga ukukhulumisana ne-ANC loba ukungena enkulumeni zokusebenzela ndawonye ne-ANC.
Le yinto eza kwenza ukuthi ibandla le-ANC lizithole selobunzima obukhulu ekutholeni amabandla elizamanyana lawo lapho elithole khona amavoti angaphansi kwamachumi amahlanu ekhulwini njengoba amavoti atholwe ngamanye amabandla amancane emalutshwana okumangalisayo. Kodwa uCrowcamp uthi vele ANC le DA nqabe kukhona okunye abangakwenza bezingasoke zidlalane le FF kodwa kwakhathesi lamabandla kwasela enye indlela. Okwakhathesi kutsho ukuthi i-EFF yona engazange ithole idolobho elikhokhelayo izaqhubeka ingumaqhuzu ngesikhathi ibandla le-ANC le-DA encenga ukudlalana layo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Nhlapho. Unhlapho lapho ubesethulela udaba lokhetho lwamakhansila kwele South Africa oseledlule kodwa amabandla ezombusazwe asebhekane lohlupho lokuhuga amabandla azasebenza ndawonye lawo emadolobheni angamachumi amabili lasithupha. Akula bandla elithole amavoti adlula amachumi amahlanu ekhulwini okulinani abalidingayo ukuze bathathe izinqumo. Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Emazwini akhe awethule emhlanganeni wenhlanganiso ye-Organization of American States, umsekeli kanobhala obona ngezokulondolozwa kwelungelo loluntu, umbuso okhululekileyo, kanye lamalungelo ezisebenzi uMichael Kozak, uthe elemelika liqakathekisa kakhulu izibopho zokuthi uhulumende basebenzele uZulu ngendlela emgceke njalo okhuzekayo lapho iphambanisa. Lomhlangano wenziwa ngesikhathi kuphuma indaba eziningi zokungethembeki ezecorruption, ukuhlukunyezwa kwentathela izindaba loZulu lapho etshengisela ukungasuthiseki kwakhe ngendlela abasembusweni abaphatha ngayo umsebenzi. Esigabeni seLatin America kuyazakala ukuthi imisebenzi yokungethembeki ye-corruption isibulele umnotho lentuthuko yawo. Iziphathamandla zikahulumende zizithaphuzela inotho zifaka ezambeni zawo kulokuthengela abantwana abalambayo ukudla, ukubakhela izikolo lezibhedlela lokunye umqoka okudingakalayo empilweni zabantu okugcina kubangela ngamandla ubugebengu, ubusela, ukwephulwa kwelungelo loluntu lokungahlaliseki emazweni la. Kungaleso sizathu abantu bemhlubulweni weWestern Hemisphere sebephuma lelizwi linye lokuthi bafuna imbuso ekhululekileyo elozwelo ebantwini bayo engelabugovu njalo betshengisela ngokuthula besebenzisa ilungelo labo lokuzikhulumela besola imbuso abalayo. Phansi komanyano we-Open Government Partnership, ohulumende balakho ukutshengisa uZulu wemazweni abo ukuthi bazinikele ukusebenza mgceke njalo besebenzela ukwenza impilo kaZulu owamkhethayo ukuthi ibe ngcono. Kungakho ke lemelika lisekela inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu lemizamo yazo yokulwisana lokungethembeki okwe-corruption. Elemelika liyemukela ukusungulwa komanyano we-OAS Mission Against Corruption and Impunity e-Honduras njalo lisekela umsebenzi wayo langemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola $5.2 million ukuze kulondolozwe ukuthula lokulandelwa komthetho kwele Honduras. Kule mizamo njalo enziwayo kwele Guatemala lapho inhlanganiso ye-UN Commission Against Impunity in Guatemala esebenza nzima ukwenqabela imisebenzi ye-corruption kanye lokukhuthaza ukulandelwa kwemithetho yelizwe isiba ngumlamlankunzi ezikhathini eziningi lasemthethwandaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Lamhlanje ke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ku-Live Talk sihlaziya udaba lokusetshenziswa kwenkundla zebulenjini eze-intanethi ukukhulumisana lokuhambisa ulwazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho kuyabulenjini ku www.studio7news.com. isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. UZulu weHarare umanyana labanye ilizwe lonke ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabakubutho olwe Defense Forces Day. Umngcele weBite Bridge lamhlanje wale ulokhu ungela mabhizimusi lezimota ngelanga lesibili lokutshengisela phezu komthetho owalisa kungena elizweni kwempahla ethengwe emazweni. Asiludgiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya ke kustudio 7 Live Talk, lilale.